manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tikitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gumiguru 2021 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Todd chitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Zvana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson. Izvezvi ndatumwa zvakare kusubstantive position kuti tizitarisa basa rekuma diaspora. Deputy Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
MDC Alliance inodoma vaKilford Shatiwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations.
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga ndeyezambia saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive zvinhu zvine progress zviri zvinhu zvinounge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe ndozvinhu zvetichitarisira
asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika muMDC Alliance chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance yadoma vaKilford Shatiwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Vashatiwayo vakapiwa chigaro chitsva ichi nezuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Vasati vapiwa chinzvimbo chitsva ichi, Vashatiwayo vanga vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance. Tabata Vashatiwayo kuti tinzwe nezvebasa ravo idzva.
Aiwa, chekutanga ndautenda mhuri yeZimbabwe iri kwese kwese pasi rino rese nekutitsigira kwaramba vachiita kutsigira President Nelson Chamisa. Nekutsigira kusangano wavo nekutsigira basa ratinenge tichiita senhumwa dzavo munozvana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson izvezvi ndatumwa zvakare kusubstantive position kuti tichitarisa basa rekuma diaspora yatoti Secretary for Diaspora Affairs and Operations saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kudzidza vari kuita mabasa akasiyana siyana vamwe vakatiza vakapinda muupoteri vachitiza kutapwa nekushungurudzwa neZANU-PF saka vana veZimbabwe vari kunyika dzakasiyana siyana ndofunga every country ine mwana weZimbabwe saka semusangano tinokoshesa mwana weZimbabwe sezvinotaura bumbiro renyika kuti mwana wese weZimbabwe akafanana zvisinei nekuti ari kupi ndosaka tichitaura even nenyaya yekuti mwana wese weZimbabwe anofanira kunge achipiwa kodzero yekusarudza mutungamiriri kana vatungamiriri vaanoda zvisinei nekuti ari kupi
makatarisa vana vemudhayaspora ndezvipi zvamunoti izvi ndizvo chaizvo zvavari kuda kunge zvichinge zvichigadzirwa ne hurumende.
Isu munozviziva kuti tiri greta, tiri vashandi, vashandiri, vatumwa, vanotumwa neshoko, vanotumwa nebasa. Toita. Nyaya iripo isu tinoteerera, tinoisa nzeve, tovhura nzeve dzacho, toteerera kuti ah, vana veZimbabwe vari kudei, zvii zvinofanira kuitwa kuti tifambire mberi zvakanyanya. Isu tiri listening party. Listening leaders. Saka chiripo chikuru ndechekuteerera kuzwa kuti vanodei vanoshamiswa sei. Tasiyana nevamwe vanoda kutora mari yevana veZimbabwe vari kunzi kwenyika chete. Asi kuti tichivapa kodzero dzavo havadi kuvapa kodzero dzavo. Tutasanya contribution yekuti vana veZimbabwe vari kunzi kwenyika. Tutasanya participation. Havasi kupuwa participation yavo chete iri pacontribution yemari. Isusa musangano watakaona zvakakodzera kuti tifambise basa zvakanaka, titeerere kubva kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vanodei zvinhu zvavo zvofambiswa sei. Asi isu haiwa mhara tinenge tinaro rekuziva kuti zvinhu zvinofanira kufambiswa so, zvinofanira kufambiswa so. Asi tofanira kuzviita pamwe chete nemastakeholders vacho varipo. Saka izvezvi unowo semunhu akapuwawo basa nezuro ndatotangawo basa racho maofisi madhonda vhura. Izvezvi unowo macalls ari kunaya pafoni ipapa vanhu vachiwayo ngatifambe nebhara vanhu vachiwayo nakudai ngatidai basa ndatotanga.
Ivo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika ava takatarisa mubato renyu reMDC Alliance. Kune vakawanda vane shuwiro yekukwikwidza mubato renyu reMDC Alliance kumusha. Muchange muchivapa mukana yakaita sei vane shuwiro dzakadai?
Aiwa isu musangano wedu musangano wevanhu zvinhu zvatinoita hatiiti zvinhu zvekuti hanzi sise leadership tichistati. Isu ndofanga makanzi wagwara ratakatora rekuti aiwa tinofanira kuinvolva vanhu vese kusanganisira community, kusanganisira mastructures, kusanganisira madzishe, kusanganisira vanhu vakawanda mastakeholders kuti aiwa munoda kutungamirirwa nani. Vana venzvimbo votaura hakuna kuchipinge south tinoda kutungamirirwa naClifford Chachwayo, kuno kwagutu tinoda kutungamirirwa naIrim Sendeba. Zvakadaro ndo zvinenge zvichibuda. Hatisi kuti isu seleadership tichati kandidati iyi ngaende kwakati, kandidati iyi ngaende kwakati. Chinoda ngechekuti mwana wenzvimbo iyoyo anokwanisa kutungamirira osimudzira nzvimbo yake, kwete kuti isu seleadership tinoti yoiitapa yoiitapa. No, aiwa tinoteerera vana votiudza kuti vakuru venzvimbo varidze nzvimbo vane venzvimbo umomo ndo vanotaura secommunity kuti aiwa mutungamiri wedu anotitungamira ndoda aite kanzera, uyo aite MP, uyo aite proportional representative, zvakadaro.
Munyori mutsva anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations muMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabato Sachigaro weZANU-PF North America Province vaRegis Charumbira kuti tidzwewo maonero avo.
Bato redu isisu rakagara rine urongwa, ndosaka takavhura inonzi Diaspora License Desk yakavhurwa naPresident Emmerson Mnangagwa pavakapinda. Yakanga isipo iyoyo before paall dissolution. Idesk rokuti vose vari diaspora ndo kwavanenge vachiinda kuti vabatsirike kana vane mibvunzo, kana vachida kuinvesta, kana vachida kudzoka kumusha. Desk iro rinovabatsira pane zvezvazvi mibvunzo yese yavanoda, only for vari kudiaspora.
Desk ramuri kutaura rediaspora iri rinenge richitungamirwa nevanhu vari mudiaspora here kana kuti rinonge richikokerwa nenhengo dzenyu dzeZANU-PF dziri muZimbabwe?
Desk iri ndere government desk, harisi reZANU-PF. Of course government iri kutonga muZimbabwe ndeyeZANU-PF, but desk iri rine vanhu vakashambwa naPresident Mnangagwa kuti vange vachishanda mudesk iroro. Vamwe vacho vazhinji vacho vanhu vakambogara kudiaspora, vane experience yekuziva kuti diaspora yakamira sei and all machallenges evanhu vari kudiaspora, including machallenges evanhu vari kudiaspora kuti vabatane neZimbabwe pane zvese zvavanenge vachida. Saka vanhu vacho vane maexpertise neungwaru hwokuziva kuti vanhu vekudiaspora kana vazhinji zvavanoda vanotoziva zvimwe zvinonetsa vanhu vari kudiaspora.
Tiri kubvunza mubvunzo uyu vaCharumbira nekuti tiri kuona bato rinopikisa reMDC Alliance radoma munhu ari muZimbabwe anenge achiona nezvinhu zvinoitika mudiaspora. Munozvitambira sei?
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga ndeyeZANU-PF. Saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive, zvinhu zvine progress, zviri zvinhu zvinounge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe, ndozvinhu zvatichitarisira. Munoona vachoto kana tichitarisa MDC Alliance kana kuti maMDC ese nemamwe mapolitical opposition political parties, kune dzimwe nyika zhinji kwese kuna na Kenya takaona vana uhuru vachishanda zvakanaka nevamwe vavo vakanga vari opposition. South Africa tinozviona, kuna na America nokuna na Canada tinozviona. Iko kwa America kwakakuda kutoitwa government shutdown, asi tiri kuona kuti ma Democrats nema Republicans vari kushanda vese vachitarisa kuti zvii zvatingaita kuti government irambe ichiri ichienderera mberi. Saka vemdc igaro ziva yatinogara tichivaudza kwatiri kuti mwana wambeva unogwara, kuti vazive kuti ivo seopposition havasipo kungotsoropodza chete zvinoitwa nezampf negavenment. Basa ravo nderokubatsirawo nekuona kuti chii chavangaita seopposition kuti Zimbabwe ibudirire, kuti vana vezimbabwe vawane pindutso. Saka kana vachiita zvinhu zvinobatsira vana vezimbabwe, isu sezampf segavenment yezimbabwe iri kurana hatina problem nazvo. Ndo zvetaichitokurudzira, taingokurudzira izvo kubva kare.
Saka muri kuona here kuti muri kutambira imi urongwa hwavo kuti urongwa hwakanaka?
Ndatini urongwa hwavo kana huri urongwa hwokuti urongwa hunochinja upenyu hwevana vezimbabwe zvisinei nepolitics tinozvitambira. Asi kana vachiita kuti vawane political mileage kuenda, hatizvitambiri nokuti government yezimbabwe iri kurana kuzimbabwe igavenment yezanupf. Zvinhu zvavo kana zvichinda zvichinge zvine zanupf government mukati tinozvitambira. Asi kana zvichiitwa outside the government principles, hatizvitambiri.
Sachigaro vezanupf North America province vaRegis Charumbira vachitaura vari parunhare vari kuCanada. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vana vechikoro. Vanhu vapa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana 4624, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemakumi maviri nevasere 131,028. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete 3,097,391. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mukuzeya kupararira kwechirwere ichi muzvikoro, tabata nyanzvi nyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingataura vachoto ndechekuti pese pangoungana vanhu especially mumaclosed spaces semumaclassroom munoitira vana malessons, machances ekuti COVID-19 ipararire anenge akawanda. Sezvatinoziva vana vakawanda havasati vabayiwa nhomba, uye mazimbabwens akawanda haasati abayiwa nhomba. Saka it means chirwere chinokwanisa kupararira easily. Kana vaita mwana 1 or 2 vane COVID muclass, it means vanokwanisa kuiparadzira tu 30 other students within a very short space of time. Saka ndo yatinozoti masuper spreader events, so it's easy for that to happen.
Zvii zvingaitwe kudzivirira dambudziko recovid-19 muzvikoro?
Chatingaita kune yatinoti mamitigation measures kana kuti matanho anofanira kutorwa ekuti zvikoro zvinge zviri COVID safe. Kana tiri kuti COVID safe, it means kuti vana vanofanira kunge vari kupfeka zvakaita semafirst mask, maticha achipfeka mafirst mask, uyezve I don't know kuti ventilation yekuvhura mawindow kana vana vari mumaclass kuitira kuti mhepo irambe ichibuda. Koitazve kuti vaya vanokwanisa kubayiwa nhomba ngavabayiwe nhomba. Vana vechikoro vaakukwalifaya kubayiwa nhomba. Koitawo vanhu vakuru vese, maticha, maheadmaster, vabereki, tikabayiwa nhomba tese nokukurumidza, chirwere chinenge chaakushaya wekubata kuti chirambe chichipararira. Saka mamwe mamezures agara, mamitigation measures anosanganisira kuhygiene yatagara tichitaura, kugeza maoko, kuti kana vanhu vachihotsira vahotsirire mumaelbom. It's ma basics atabva tichitaura kubva COVID yatanga last year. Saka ndo mamwe mamezures atingataura kuti anofanira kukurudzirwa.
Mataura emizvo kuti zvingabatsire zvikuru kana vanhu
vanhu vakawanda vakabaiwa nhomba. Tirikuona kuti Zimbabwe yatambira nhomba dzinodarika mamirioni gumi nemaviri. Asi tichitarisa vanhu vabaiwa nhomba kaviri, tirikuona kuti pane vanhu vanongodarika mamirioni maviri nezuru mazana maviri evanhu vabaiwa. Zvii zviri kupa kuti izvo vanhu vasave nechido chekubaiwa nhomba, idzo nhomba dziripo munyika?
Ndinofunga pane zvikonzero zvakati wandei. Asi of course chikonzero chikuru ndechekuti kune yatinoti vaccine hesitancy, yokuti vanhu vanenge vari kuti inini handidi kubaiwa nhomba for whatever reason yavange vainayo. Vamwe vanotya kuti nhomba ingavakanganisa, vamwewo kusasotoziva. Saka chandingakurudzira ndechekuti hurumende inofanira kunge iri kukurudzira ma-awareness campaign. Not only that, but inofanira kunge iri kushanda nevatungamiriri mumacommunities, mumachechi, mumapato ezvematongerwo enyika, vanhu vavanotrusta, nemachiremba of course, mahealthcare providers, kuti tiende out there across the country tichikurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba nokupindura mibvunzo yavanenge vainayo kana vaya vanotya kubaiwa nhomba, kuti nhomba iri safe and iri effective, inobatsira. Saka ndoza ndingati of course I don't know kuti on the ground vari kuimplementa kubaya vanhu nhomba vari kuita machallenges here operationally on the ground. That would be something that hurumende inofanira kunge ichigadzirisa.
Tinogara takataura nehurumende zvikuru bazi rezveutano. Ndakanangana nemutauriri waro vaDonald Mujiri vanoti izvo hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kupinda muvanhu ichivadzidzisa nekuvashengisa kuti vange vachibayiwa nhomba yeCOVID-19. Zvii zvimwe zvavangaite kuwedzera pane zvavari kuita kuitira kuti vanhu vakawanda vange vachibayiwa nhomba iyi?
Zvimwe zvatingaita zvavangaita zvinokurudzirwa ndezvekuti vanofanira kushanda nema community leaders, and I think kushanda nemadzishe nemasabhuku, kushanda nevemapato ematongerwo enyika, vema church leaders, atingati ma opinion leaders anotrustwa mumacommunities, then kuita ma awareness campaign muzvikoro here kana kumabasa. It has to be a very active drive, and people should get confident kuti kubaiwa nhomba is the only solution kuti tipedze dambudziko reCOVID-19.
Avo vanga vari nyanzvi nyaya dzeutano, Dr. Cindy Soranga, vachitaura vari parunhare vari muNorth Carolina kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapashanyu emvura muSouth Sudan neSudan ari kuvhiringa zvakanyanya misha yakawanda munyika idzi, zvokuti misha yakawanda iri kuparadzwa nemvura iyi uye zvirimwa zvichikukurwa nemvura iyi. Sangano reUnited Nations rinoti mvura yakakurumidza kunaya munyika idzi, uye vanhu vanosvika mazana mashanu ezviuru vari parumana nzombe nekuda kwemvura iyi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe vanomirira sangano reZimbabwe Gender Commission kuti timbonzwa mabasa avari kubata nyanya panyaya yekuwanikwa ipo pachiitwa ongororo yeavo vachawanikwa vachibhinya kana kuroora kana kurodza vana vasati vabva zera.
Zita rangu ndinonzi Naomi Chimbetete, ndiri komishina wekuZimbabwe Gender Commission. Chirongwa ichi pekutanga pane makore ndofunga anosvika kana 3 apfuura, Zimbabwe Gender Commission yakatarisana nekuti zviko zvinoita kuti vana vawanikwe, kuti vana vapinde muurongwa hwakadai hwekushungurudzwa. Tikanyatsoongorora nenyika yese, tikabuda negwaro raititsanangurira iro kuti zvimwe zvezvikonzereso zvinoita kuti vana vapinde mune zvizvakadai zvinoenderana neurombo zvinoendezera nawo nemachechi mamwe anopinda vamwe zvimwe zvacho zvichienderera nawo nekutendera kwedu isusu nezvimwe zvinhu zvatinokoshesa zvinenge zvichinzi nevanhu culture but zvinhu izvozvo zvinogona kunga zviri izvo zvinenge zvichikonzera so zvikonzero zvakawanda wanda asi tichibva ipapo chakabva chanyanya kutiita kuti tishungurudzwe zvikuru inyaya yemwana uyo ainzi Ana Machaya uye akawanikwa akabva afa panguva yanguva yekuti abatsirwe mwana wake mwana akararama bhati ye akafa chikonzero chacho ndechekuti akawanikwa ari mudiki and sesu madzimai miri yedu yakawakwa nenzira iyo yekuti pane zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita kuti inofanira kukura kusvika pane umwe muzera kuti tikwanise kana kubatsirwa tiite vana uye nemadzimai ane responsibility achinyatsosumudzawo imba
zvamira zvakadaro makazoita sei
so izvozvo ndo zvakabva zvanyanyoita kuti ha tishungurudzwe zvikuru kuti isu tibva taisa kuti iye zvinezvi isu takuda kuongorora kuti nyaya idzi dziri kumbofamba sei kunyanyanyanya zvichienderana nemachechi kunyanyanyanya also zvichienderanawo nematsika nemagariro edu kuti vana vasaramba kushungurudzwa
saka vanenge vabatwa vapara mhosva idzi vanoitwa sei
kazhinji zvanga zvichiitika ndezvekuti pane inenge ichinzi referral pathway yekuti kana paitika chinhu zvikuru zvinoita kushungurudzwa mukati pane matanho aunomhangara nawo kubva kumapurisa zvichipinzirana wemitemo zvichipinzirana zvichizoenda kuti zvakadaro asi isusu tiri kutarisana nemutemo kuti mutemo wedu ukwanise kuchinjirudzwa ukwanise kuva unotibatsira nekuti mukatarisana nemutemo mutemo unoti hapana mwana anofanira kuwanikwa kana kuitwa mudzimai wemunhu wekugara pamba asati akwanisa makore 18 asi umwe mutemo wanga uchiti vasikana vechidiki anogonawo kuita consent kana kuti kubvuma kusangana nemurume ane makore 16 saka mitemo iyi haisi kunyatsodzidzana saka isu tinoda kuramba tichipusha kuti makore aya aende panzvimbo imwe chete kana tati 18 i18 ende tirikutarisawo zvekuti vanenge vachiwanikwa vachityora mutemo iwoyo vasungwe nekupuhwa mutongo unoenderana nekushungurudza kwavanenge vaita vana chikoro pamwe chabva chatongopera pamwe haasi kukwanisa kana kuriritira kuti mwana iyeye uyezve ari kutizvitarisirawo pasi saka haramba akazvitarisa semunhu anenge achikwanisa kuva anoita productive society nedu
saka pari zvino zvii zvamaita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichibatana
isu segender commission tiri kutoisapota zvikuru yatoenyaya yakumatanho makuru yezvemutemo tinovimba kuti zvichakurumidza kugadziriswa tichitarisana nemaproblems atakusangana nawo saka tiri kuramba tichingopushawo kuti zvikwanise kusanganisika segender commission takatarisa also nyaya yesexual harassment kuti tiri kupusha umwe mutemo wesexual harassment uye hausi kutarisa vana chete vakutotarisa uyezve vanhu vakuru mumabasa mumapublic space mese matosangana nevamwe negender equality act gender equality act iyoyo ichitibatsirawo kuti tikwanise kupusha zvimwe zvinhu zvanga zvisina mapunitive measures zviri muconstitution kuti zvipe vamwe vanhu responsibility iri strong maererano nekuenzaniswa kwemikana uye zvakare isu takagazeta takaisa mugazeti svondo rapfuura iri rapfuura iri takaisa kuti isu toda kuinvestigata zvakakwana and muinvestigation yedu because tinobvumidzwa nemutemo toda kunyatsoongorora kuti zvinenge zvichifamba sei uye situation iyoyo yakamira sei maererano nekuwanikwa kwevana vari vadiki kana tava tine zvatinenge taona tichapira nyaya dzedu kune marelevant authorities kunogona kunga vari vemachechi vanogona kunga iri parliament inogona kunga iri ministry vese tichivaunganidza tichivapa mapisi avo atinge tichikumbira kuti vasangane nawo asi mune zvinhu zvatinonge tichiongorora kudaro tikasanganawo nevamwe vanenge vachityora mutemo zvakanyanya vanenge vachishaya kusungwa ticharekomendawo kuti vasungwe vasangane nemutemo vave vanorangwawo maererano nezvavanenge vakaitira vana vadiki
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje
mazvita henyu
ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu Umo tino tarisa watino sangana na zomu upenyu. Anukunzira ichirongwa ichi, njini wenyu, jonga kande miri, West Studio 7, ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedanho regurukota, rezvekutongwa kwamatunhu waJulai moyo. Rekumisa kushanda meya weHarare vaJacob Mafume uye kusarudza vaStuart Mutizwa kuti vanga vachitora matomu vaMafume pavakamiswa basa. Asi zuva rimwe chete vaJulai moyo ravari kudoma kana ravakadoma vanofano bata matomu echigaro chameya weHarare, dare redzimhosva muHarare makare rakapawo mutongo wekuti vaMafume vabvumizwe kudzoka kubasa. Hatina kukwanisa kubata waJulai moyo kuti tinzwe divi rao panyaya idzi. Asi takwanisa kunge tichibata munyori anoona nezvekutongwa kwamatunhu mubato reMDC Alliance vaSesoro Zvidzai. VaZvidzai, zvii zvamungataura pamusoro penyaya
iyi? Vaakandemiri ichokwadi kuti vaJulai moyo vari kutamba nemandeti yakapiwa makanso munyika muno kunyanya muHarare. VaMafume vakasarudzwa navanhu, vakasarudzwa navamwe vavo kuti yes tibatsire kuti tungamirire sameya. VaJulai moyo vakasaspenda zvine mhosva dzisina maturo. Matare emhosva akaona kuti hapana mhosva, uyewo ivo vaJulai vacho vakatotadza kuti vaite setup inonzi independent tribunal kuti ishande nyaya iyoyi within 45 days okusaspendwa. Kureva kuti nemhosva yacho vakatsvaga vakashayiya. Vakaita basa rokutotsvaga utano mugate vakaushayiwa. Vakatsvaga bhonzo muderere vakarishayiwa. Saka vaMafume hesi vaikodzera kuti vadzoke kunoshanda vashandira vanhu veHarare.
Saka izvo zvose zviri kuitika izvi zvinobatsira zvakadii vagari vemuHarare?
Chinotishungurudza apa ndechekutiko izvi zvichiitika zvose izvi inzou dziri kurwa dziri mbiri asi ari kusafa vanhu veHarare. Vakatarisira kuwana self-delivery yavo, zvino kana kanzuro ichidistabilizwa saizvozvi self-delivery haibudi. Saka tine urombo kuti vaJulai moyo pavanozama kuti vari kurwa neMDC zvibhakira zvavo zvose zvavari kukanda zviri kurova vana veZimbabwe, zviri kurova 2 million vanhu vari muno muHarare vakatarisira kuwana mvura, vakatarisira kuwana marara achitakurwa achivakirwa dzimba migwagwa yachigadzirwa.
Tinoona kuti pazuva rimwe chete radzoswa vaMafume kubasa, vaJulai moyo vaitodoma vaStuart Mutizwa kuti vanga vachibata chigaro chameya weHarare. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Aya ndiwo kamahumbu ariitwa naJulai moyo. Uye isu vanhu vakuru tose mukati menyika ngatirambei kuita mahumbu. Even vaMutizwa ngavarambe kushandiswa, havana kodzero yokuti vatungamirire Harare nokuti vanhu havana kuvabvumira kuti vatungamirire Harare. Vanhu vakati vaMafume, makodzi akati vaMafume, nyika yose inongoti vaMafume. Saka tinokushora kukuru uye tinoti vanhu ngatibatsiranei tishore vaJulai moyo namabasa avari kuita ekukanganisa mashandire ebasa namakanzuro munzvimbo yeHarare.
Matanho api amuri kutorawo sebato panyaya iyoyi?
Sebato tiri kutenderera tichiudza vanhu kuti Harare yayabiwa. Kana mukazoona mvura yonyanya kushayikwa, zhira asingachagadzirwi, magesi asingagadzirwi, marara asingatakurwi, kolera yakurova vanhu mukuuya kwemvura wokumusasvora MDC, zivai kuti muridzi weproblemu icentral government vaJulai moyo. Ndo vari kukanganisa mabasa ekanzuru, ndo vakaita recall vanhu zviri kunze kwemutemo.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaSesoro Zvidzai muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inodoma vaKilford Shati wayo kuti vape munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika muMDC Alliance, chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa ndau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mgela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kuMfumfu 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli weLupane East edalele eParliamente ukubandla leZANU-PF uMnumzana Mbongeni Dube uthi uyathokoza ngehlelo eziqhutshwa nguhulumende ezentuthuko kulesi sigaba.
Saba sikhuluma ngeclinic eyakhiwe within 100 days ibisuke phansi yayaphutha kwafakwa amanzi okukhangelela ukuthi kusiyaphela umnyaka ibivuliwe. ILupane Hospital iyagijima ngenye indlela engayisiyo eyayisenzakala ekuqaleni.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngamankampani avela kwezinye izigaba zelizwe athola imvumo yokusebenza kulelo dolobho kodwa engaqhatshiyi abahlali bakule ndawo.
Sisukunyiswe izakhamizi zeCountry Park yizo ezithe ziyamangala ngabantu abangakwanisi ukukhuluma nje u-awe esiNdebeleni asebesebenza imisebenzi izakhamizi ezikwanisa ukuthi lazo ziyenze.
Izakhamizi zeChela Nyemba ematopo zikhala izimathonsi ngenkomo zazo ezithi zintshontshwa ngamasela awechanyawugwe eGwanda South engavutshwa.
Amasela ekwanisa ukuathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-atshake njengenalo into eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwa elinyazwela inkomo zakhe. Hhayi madoda, sisukumeni sonke yehla ngoba kusase kuyaye kukuwe.
Sizalethulela ingxoxo lomculi uErnest Sebata ohlala eBotswana ngedlalade lakhe elitsha. Nezinye indaba kuwona lo msakazo weStudio 7. Umeli weLupane East edalele eParliamente kubandla leZANU-PF uMnumzana Mbongeni Dube usetshayele uMongameli Emmerson Mnangagwa ihlombe ngathi kuqhutshwa kwenhlelo esigabeni sakhe ngokutshetsha selokho wangena embusweni. Unikeze umzekeliso wesibhedlela seLupane Hospital, ikilinika eyakhiwa esigabeni sakhe, kanye lenhlelo zokuthelezela. Uthi akusoqiniswa ukuthi inhlelo lezi ngezokukhankasela ukhetho.
For the first time, into eyenzakaleyo eLupane East ebe isimanga, njalo lokho isimanga namanje ukuthi isibhedlela from the ground kungelalutho, ikliniki isuke itshaye iziyephutsha umduli. Bekuyinto emangalisa ngoba sijayele ukuthi sibone thina amakliniki ethatha iminyaka i-planning stage, but laba sikhuluma ngekliniki eyakhiwe within 100 days ibisuke phansi yayaphutha kwafakwa amanzi okukhangelela ukuthi kusiyaphela umnyaka ibivuliwe. Ukhangele njalo lesidlela okugijinywa ngayo esibhedlela, lokhu kuqalise ukufakwa izimali ngi-government. ILupane Hospital iyagijima ngenye indlela engayisiyo eyayisenzakala ekuqaleni. So lokhu kuyatshengisa ukuthi kulama improvements akhona ku-new dispensation.
Inhlelo lezi uzibona ziphutsha yini? Ngoba siyabona abanye bathi kuvele kuyisithembiso zebandla leZANU-PF nxa sokufika isikhathi sokhetho.
Nxa sikhuluma ngekubi Lupane irrigation, alukana sikhuluma ngokuthi kube kwazotshaywa ihlahla ukuthi kufanele kulinywe, ngabe silokuthandabuza. Kodwa lapha sikhuluma ngohlelo olubuye lwazovulwa okusemthethweni ngemva kokubana sokulinyiwe ingqoloyi engaba ngama-hectares 180 hectares, okuyinto esibambeka ekhona kuground. So ke sile themba lokuthi inhlelo zonke zizaphutha ngoba umongameli somuntu okhuluma ngomlomo kodwa ngumuntu okhuluma ngento eyenzakele leli irrigation isivuliwe ingqolo yakuqala 60 hectares isivuthiwe isikhangelele ukuthi ivune la manje 120 hectares layo ikhangelele ukuthi emalangeni yarisivuthi igwayisha ngani dam isise zingeni elikhulu ukuthi kusiyafika uDisemba siyabe sikhuluma ngento evuliwe kade yakhulunywa since 1912 but now ayizange ithathe even 3 years kodwa sokulokunye okwenzakalayo sikhangela inhlelo eziningi ezisungulwe ngumongameli zikhanya ziyaphusha
lo mnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East edalele ePhalamende njalo ekubandla lezanu PF esixoxela ye eseLupane kodwa mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe uthi kusobala ukuthi ibandla lezanu PF likhankasela amavoti njengenhlala yenza ngoba inhlelo eziningi azigqitshwa
kusoze kuthi ngenxa yokuthi baye bayafika eLupane bafika bavula inhlelo zokuthi kuthelelwe bese kuthiwa idamu lasegwaye noshangane nalo yindaba endala kade yabakhona iculwa sokuze kuyi 41 years ukuthi namhlanje sokungaze kusijabulise lokho mbongazathi siyabe sesiziphatha njengezingane ezincane akusimgwaqo wasenkayi wodwa okade wathenjiswa ukuthi uzovuselelwa akuhambeki uma usiye etsholotsho umgwaqo wakhona sebeze bekubalekela bahambe bedlula esolusi baye ebhoda le kombamba besiya etsholotsho nowasekhezi nayo yonke nje imigwaqo kwelakithi la wasemandebeleni ifile abasithandi laba bantu bazoqhubeka nje kudlalwa ngathi kuthi ma sekuyofika kukhetho oluzayo olunye hhayi lolesi olubhekileyo kuzokuloku sakhuluma indaba efana
lokhu liqiniso yini ukuthi kukhona osokufezekile kumbe lokho kufana nje laqala
sihleli sibabona abantu besuke eMashonaland bezosebenza eMathabeleland imisebenzi ekadingezwa ngabantu beMathabeleland ukucenta umgwaqo wakobulawayo usiya eFollows akudingi khona kufuneka nje ukuthi udle isithwala usuthe usuke lapho uyosebenza ugamula isihlahla ucenta likhona obani lelo elidinga ukuthi umuntu azaza akhulume isitshona ukuthi acenta umgwaqo akukho lutho solutshintshile kupolisi yezanu ngeMathabeleland kuyathathwa izinto kuyagetshwa igolide kubonyathi laphayana kugcela amakorokoza angayisiwe la waseMathabeleland kodwa abuyale kuboshurugwe avikelwa nguhulumeni ngekwathinte sebeze begebha nasemzini yabantu nasemangcwabeni abantu nasezitendini zabantu bavikelwa nguhulumende kumele kutshintshe konke lokho
lo mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu esixoxelayo eseSouth Africa Kansila weCountry Park kobulawayo umnumzana Kitwell Mujuru uthi ziningi inhlelo zentuthuko aziqhubayo ewadini yakhe selokhe wanqobayo kukhetho olwedluleyo waba nguye yedwa owebandla lezanu PF phakathi kwabanye bakhe abangamachumi amabili lasitshiyagalolunye kumanisipala walelo dolobho asizweni echasisa ngalezi nhlelo
so far ngingenile mina i-improvement ezengiyenzile eCountry Park I think within 3 years we have managed to build a school ehlala ngela primary school council using devolution funds abantu asebehamba esikolo there's the main bridge that links the old Kalks Park to the new Kalks Park it has been outstanding for years but within my first year there's now a bridge and we've charged at least 2 kilometers mabhasi sehamba ingena futhi ihlalani kuhle ibingela manzi the council wanted 3000 development levy for one to get water I fought very hard and then sacina sirechima lena to only 300 RTGS for one to get water now 95% of hlalani kuhle they have got water now the next 2 years hayi
ukuqhamuka ingxabangxoza eCountry Park waze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole umnumzana Mjuru ngokuthi kungani encedise inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha ikliniki endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqhatsha izisebenzi ezingaveli kobulawayo kumbe eMathabeleland kodwa uCouncillor Mjuru uthi uyalulungisa lolu daba njalo phakathi kwezakhamizi ebezikhonona uhle wathi kuqhatshwe ezinye zaso.
I community I'm comes first, Country Park is the biggest one. I'm a youth man and they are now drug addicts. You know, I'm showing seconds. So maybe we are going to create 2 seconds for my youth. So what happened here? Already, what are the 2 guys who are locals? On Apple Pompey around them. If they are yet to employ another 15 from the locals.
What I'm not saying I'm a fat period. Obona, I'm going to go to the Lunganiso, Lula, Ilung, Lolun, to M. Chagas, the Residents Association. Uti, Okulunya, Mumzana Mujuru, I see Ko Owen Zagala, yo. Uti, we are solisa, Ukachua. Where's a Kamis lazy? Upinde wasola ukansila mjuru ngokuqhuba inhlelo zamakilinika kungakalungiswa ezengcekeza yesiwage. Kodwa umnumzana mjuru uthi udaba Luyama Suwech, Lusalungi Iswa.
The issue of reticulation, we have got only 3 segments as the issue I thought. Fans permitting would have loved the issue I thought, but it's a work in progress. We are getting there. We will get there. The issue is a swamba siyaki speli.
Umnumzana Piri, umnumzana Mjuru, wavumele ukuthi amankampani ezigabeni zeMashonaland yiwo athola imisebenzi ngamathenda edolobheni lakoBulawayo.
There's another company from Harare, it developed about 1,300 stands just behind Tategulu Primary School. I've employed 20 guys from Country Park because that's my policy. Any company that comes to Country Park, the workforce comes from the locals.
Umnumzana Zivusiso Mhabahaba Mkhwananzi uthi izakhamizi zibamemile njengebandla leMthwakazi Republic Party ukuthi bangenele kulolu daba njalo usola umnumzana Mujuru kanye lokuphiwa kwenkampani yeHarare ithenda.
Umjuru is not on resident sites. Akakuvezi sobala ukuthi ungukansila weCountry Park kodwa emele izakhamizi zeHarare. Ngoba thina sizwe sisukume sisukunyiswe izakhamizi zeCountry Park koBulawayo. Yizo ezithe ziyamangala ngaleso senzo esenziwayo, ziyamangala ngabantu abangakwanisi ukukhuluma ngisho wesiNdebeleni asebesebenza imisebenzi izakhamizi ezikwanisa ukuthi lazo ziyenze. So umjuru mayethu umele izakhamizi kutsho ukuthi umele izakhamizi zeHarare kodwa yena efakwe ukuba ngukansila izakhamizi zakoBulawayo eCountry Park.
Umnumzana Mujuru uthi inkampani esebenza eCountry Park evela eHarare izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola imvumo yethenda. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyalo wamazwe omhlaba we-United Nations uthi izulu lesikhukhula eSudan neSouth Sudan lithwalise izakhamizi amagabha avuzayo ngoba selibhidlize izilimo lokunye abaphila ngakho njalo kulukhuni ukufinyelela indawo eziningi ukuthi zithole usizo. Abakhankasela ukuthi abesifazana bebe nelungelo lokukhupha ingane eziswini eMelika batshengisela namhla esigodlweni eWashington DC kulandela ukuvunyelwa komthetho lo edolobheni leTexas ngesikhathi umthethwandaba waphezulu weSupreme Court ukhangelelwe ukuhlangana. Njalo ucubungula okuphathelane lalolu daba kumalanga amabili alandelayo. Izakhamizi zeChelanyemba eMatopo zikhala izimathonsi ngenkomo zazo ezithi zintshontshwa ngamaswela aweChanyawugwe eGwanda South engabotshwa njalo zilihlekana ezatholakalayo kuze kungenele amapholisa ngolwesithathu olwedluleyo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kumaviki amabili adlulileyo izakhamizi zeNtshelanyemba lamapholisa amabili ziphume ijumo ziyadinga inkomo zazo eShanyawugwe zahlaselwa kabuhlungu ngamasela enkomo ngemva kokuba sezithole ezinye inkomo zazo. Izakhamizi esixoxelazo zithi udubo lokutshontshwa kwenkomo luleminyaka lwaqala kodwa lumi lanxa lawo masela esazakala. Amasela la kubikwa ehlala eShanyawugwe laseJohn Deere eGwanda South yezakhamizi eNtshelanyemba zaqoqana zalubhekisa emakhadi laseShanawukwe ukuyadinga inkongomozo zazo lapho ezathola khona ezinye. Umnumzana Cosmas Tshabalala oyisakhamuzi eNtshelanyemba ulandisa ngohambo lwabo eShanawukwe.
So sisahamba singakayifika emzini wakhe nje kunesikotsho omunye umfowethu wasebona inkomo zakhe khona lapho. Waswathi hayi mana mangini nasiyani inkomo yami nasiyani inkomo yami wama. Uthemile ke hayi from there sase sabona inkomo 4-5 inkomo zethu khona lapha but sezikhansiliwe umthiso yethu. But inkomo yakho uma uvele uyazi uyabuyazi sezikayinyiwe umthiso oyifakileyo lapho sasemutsha sokuayinyiwe umthiso yethu warajwa inkomo sezisele lamanxeba kuphela lapha ade kulo mthiso yethu sokusela amanxeba kuphela.
Uphinde wathi ngemva kokuthola ezinye inkomo zabo eShanawukwe bahlaselwa ngamasela.
Asisiyafika lapha ade bekhona sase sabona kuqhamuka abantu abaningi kakhulu babe over 60 something behlomile izikhala amabhemba amahloka imkhonto izinduku izingqamo sase sabona ukuthi lapha sekuzima sekukuphi hayi khonapho sazama ukukhuluma labo abantu labana base baqala nje ukusijika ngamathe besijika ngamathe sathi hayi thina silwi lani bafowethu vele thina kasili hayi basibuza imibuzo emzima ukuthi vele sifuna nendawoni yabo sidingana hayi basichaya sabona futhi ukuthi ukubaleka vele ngeke kusincedise lutho ukubalekela abantu abaningi angakanani abantu bangakubulala hayi.
Umnumzana Love Moncube sinesakhamuzi eMatobo uthi kuyadanisa okwenzakalayo.
Abantu bagqatshelwa izifuyo besuke lapho bedinga izifuyo zabo befike ukuthiwa baya-athakwa ngabantu amasela ekwanisa ukuathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenale nto eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwele inkomo zakhe. Hhayi madoda asisukumeni sonkeni asisukumeni izigaba zonke sihambeni siyencedisa ngoba kusase kuyake kukuwe siye laphana siyencedisa zakithi kunzimeni lobu bomasela lo.
Umnumzana Mandulo Khumalo oyakhelekhezi layo khala ngenkomo zakhe ezahamba zanamalala.
Mina ngilahlekelwe izinkomo ngo-October last year, amathokazi amabili lamajongo samabili. So yikho esikhala ngakho ukuthi uhulumende usithini nxa sitshontshelwa kanje kungelanto eyenziwayo ebantwini abasebenzi besaziwa kungenziwa lutho.
Izakhamizi zithi zicabangela ukuthi lawo masela enkomo engabe lo budlelwano lamapholisa ngoba engabotshwa. Kule viki amapholisa afika ekhulu abehlome ngemibhobho kanye lezinja ehamba langamabhiza esiyadinga lezi nkomo ezitshontshwayo. Umnumzana Mandla Nkosi Moyo, omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda, ubikele abalimi ngolwesibili kuliviki ukuthi sebebuthe umhlambi wenkomo.
Amapholisa amaningi kakhulu leyo Black Boot ema-support units khona ngale sibaningi kakhulu siyadlula le 100. Ngaleso sizathu amasela siwadinga phansi phezulu ezinkomo kanti sesizibuthe sazibutha siziqhuba ngamabhiza sazibuthelela e-business center eShanyawugwe lapha. Kanti siqeda lapho sibe sesikhangela kulabantu ababotshiweyo abachaya abantu ababezodinga izinkomo. Labo bantu siyafuna ukuthi sincedise ukuthi libabone ukuthi yibo yini besikotwa ngamapholisa ahlomileyo ukuze singahlangani lalokho esahlangana lakho. Ababedinga izinkomo lawo anxusiwe ukuthi abe khona ngokunanzelela ukuthi abone ukuthi ancedise lapho ukuthi izikliwi lezi zibonakala ukuthi yizo sibili.
Kodwa abafuyi benkomo abahambe eShanawukwe ngolwesithathu ngemva kokuthola lo mbiko bathi bezilutshwane kakhulu inkomo ezibanjwe ngamapholisa.
Sesibuya khona. Laba bantu abasibizileyo basibizela inkomo ezingu-2 esizithole eShanyawugwe phezu komphakathi ongaka. Abanye bedriver all from Jubheke, abanye bedriver endaweni ezithiyethiyeneyo kodwa besibizela into nje engakhanyiyo okungelanto efana laleyo ade beyikhuluma lapha egrupini. Ayihlome madoda, izinto zethu zikhona ngale.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi awuphatheke embukisweni weHarare Agricultural Show lapho simbuza ukuthi zingaki inkomo abazitholileyo lamasela abotshweyo. Lapho sixhumana lomkhulu wakhe umnumzana Moyo uthe yena kakhulumi labonozindaba. Inkomo ezitshontshwayo kubikwa zithengiswele emabhutsha emadolobheni abalisa iBeitbridge iGwanda lakoBulawayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ng-Albert Ncube.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sixoxalo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim imbokodo elwela amalungelo abesifazane, yena ohlala kwele South Africa njalo osanda ukuvakatshela eZimbabwe ukuze sizwe ngohambo lwakhe.
Ngibingelele msakazi bese ngibonga ukuphiwa ithuba ngengavakashela kwezweni lenkaba kuleli sonto elidlulileyo. Ngingasho ngithi ngifikile koBulawayo, nanzelela ukuthi lapha nalaphana kulo activity enziwayo kulo kungafika kwendawo kulo mgwaqonyana uyalungiswa, mhlawumbe kwenziwa yilokho ukuthi sokusondela ukhetho. Engaba khona koBulawayo kumnyaka ophelileyo amanzi esiba khona kanye ngemva kwamaviki amabili, amalanga engiwahlalileyo ngibona ukuthi hayi amanzi akhona, okunye futhi okujwayele ukufika kungihluphe koBulawayo magesi. Ngicabanga ukuthi ngikhona hambe kabili lakhona azange ahambe isikhathi eside. Nxa ilihlo lami ngihamba nje ngihamba ngikhangela umama, ngiyababona umama, babona lo mama abagcwele lapha emgwaqweni balokhu benjalo bethengisa bezama ukufaka ukudla ematafuleni. Kuyinto esiyibongayo ukuthi umama mpela abazabalasi bondla abantwana bekwazi ukuzondla labo futhi bengalindi ubaba. Ngisuke koBulawayo ngaye eNkayi, awungaphatheka kabuhlungu ngoba umgwaqo waseNkayi usalokhu yilokhu njengakushiya kuyikhona. Engingazi ukuthi kuyobuya kulungini, kubuhluku nje kuye eNkayi. Ngifikele emaphandleni, ngifikele esigabeni sedandadeni eNkayi. Ekufikeni kwami hayi ngizibonile izakhamizi. Into engijabulisileyo ukuthi abantu bayazi emakhaya ukuthi kunesifo lesi isegciwane le-COVID-19. Wonke umuntu nje mawumbona uyambona noma imaski yakhe abaningi bawafaka esilevini, kodwa bayazi ukuthi umuntu akaphumi phandle ngela imaski. Bayakwazi ukuthi abantu bageze izandla, bayasanitize, into ezifana nalezo. Ngibonile futhi ngajabula ukuthi njengoba izulu linile kangaka abantu emakhaya bakhanya lonyaka balokudla. Lesifo lesi se-COVID-19 asi esigabeni bengikhona singathi hayi asidlanganga kangako ngale ndlela esikubona kusenzeka lapha eGoli.
Utholile na ithuba lokuqhuba inhlelo zenhlanganiso yakho kumbe ezakho nje uwedo ezokuphathisa abesifazana labantwana?
Zikhona ezinye izinhlelo ngizenzayo nje mina njengami ngizimele ngiyuVictress Mathutu. Okwamanje isikhathi sami besisincane, kodwa ngikwazile ukuthi ngihambe ngiyofika esikolo iwumpane primary lapho ngiyenza khona izifundo zami zemfundo ephansi eze primary. Loba mina izifundo zeprimary ngizenze ngomnyaka 1988 kusiya ku 1994. Ngikhathazwa kakhulu ukuthi lesi sikolo eminyakeni yonke ledlulileyo sesilokhu sidume kakhulu ngepass rate ka 0% ku grade 7. Bengihambe ngiphethe ama exercise book okuthi abantwana bebhalele. Angifikanga ngathi ngifuna umntwana oza oswela ama exercise book, kodwa ngithande ukuthi ngifuna labo abantwana abenza kangcono ukudlula abanye. Bonke nje abathathu abanza kangcono ngeklasi ngeklasi, labo abathathu eklasini ngibanikeza amabhuku angu-10 umuntu eyedwa. Kungasikho ukuthi ngithi amabhuku ngabalawo, kodwa kuyikuthi ngizame ukugqugquzela ukuthi kube yi-present ukuthi nalowo umntwana ongenzi kahle kusasa enze kahle, esifuna ukuthi laye mhla ngibuya futhi ngibuye afike ayithole lelo leso sipho kuphele lo 0%. Ngiyamukeleke kahle kakhulu isikolo seWompane primary. Ngibonge kakhulu babalisi bakhona engibatholileyo khona.
Ingxaki yiziphi umuntu aqondana lazo nxa izama ukuchapha umngcele, kuyahambeka lula na?
Hey, ngingasho ngingananazo msakazi ukuthi manje thina esihlala eSouth Africa nxa uhamba kusamele uthole uyenze i-COVID test la, uthole certificate sokuthi uvunyelwe ukuhamba. Asikho singaphansi kwe-R750 ungakacabanga ukuthi ubhadale imali ye-transport nxa ujika futhi kusasela leyo nto yokuthi uzomele futhi ufunane le lab uhambe futhi uyotesta. Ama lab aqala ku $45 noma uhamba ngebhasi sokungakukhosta imali edlula R3,000 ma usuhlanganisa le certificate ze-COVID ozabo zidinga. Kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantu behambe baye eZimbabwe, okuyinto embi kakhulu ngoba thina sisebenza lapha sinizona nezeZimbabwe. Izinto eziningi sizenza ekhaya, abantwana sibajiye ekhaya, abazali basekhaya, yonke into nje efuna ukwenzeka yenzeka ekhaya lapha sengokomsebenzi.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim imbokodo, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.
senjalo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi abantu abedlula amakhulu amabili 208 bahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 lona elibulele oyedwa ngosuku olulodwa olwedluleyo. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela igcikwane le-COVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu 3 million.
Lingali chona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Ernest Sebata, umhlabeleli odabuka eZimbabwe ehlala kwele Botswana.
Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Mr. Gandhi, ngiyabonga.
Sizwa kuthiwa wethule ingoma entsha. Ungasela igama lengoma le njalo lokuthi wayiloba ucabangeni.
Ngiyabonga mfowethu. Ngiyethule ingoma entsha, uyazi ebuye nomfutho omangalisayo. Ingoma ithi kukhulu okuzayo. Ngayiloba ngikhanyele izimo zempilo esiphilela kizo singabantu, lokho okusenzakalelayo nalokhu okwenzakalela abanye bethu esiphila nabo. Yes, nasemndenini nje yonke. Yikho lapho engafika ukuthi ngibhale ingoma enjalo, ekunye izimo eziphatha mina sibili uqobo lwami. Yikho ngendlela engabhala ingoma ethi kukhulu okuzayo, okusho ukuthi mina ngangizitshela ukuthi izinto zonke sengazibona kodwa ngananza ukuthi angikaboni lutho kusasekukhulu okuzayo.
Sirabona ukubana wethule njalo le video yengoma le. I-video le hayi ukhanya kusetshenziwe sibili. Ungasitshela ngama-feature nje nge-video yona le.
Yeah, hayi video le kusetshenziwe, kusetshenziwe kakhulu. Okwenzakalayo ngathi ngiqeda recorda ingoma le e-studio, the studio guy wathi no, asingeke sikhiphe ingoma le i-audio, ine imumethe okukhulu kakhulu. La ngendlela eyenziwe ngakhona iyenziwe ngobunono obuphezulu, so asihle siyenzele i-video. Hayi sayenza sibili saqoqa izinto zonke ze-video, saqoqana nabafowethu nabadadewethu engisebenze nabo laphana. Ya sakhona ukuthi siyeshuta i-video yazophuma injengoba injalo ke. Hayi sasebenza sibili, kwasebenza kumnandi sibili, akulaa nto yabantu jaswaye ubona siyenzele sokuthi sikhona ukuphuma ne-video efana nalyana.
Abalandeli bakho kukhona yini okumele bakukhangelele ngekhefu lekhisimusi ozabethulela khona?
Ye, abalandeli bami bakhangelele okunye okuzayo kukhefu lekhisimusi. Ngina ama-collaborations maybe angaba yi-2 okumele ngiwayenze. Eyinye ngizabanika imininingwane yakhona sokuseduzani ke sesikwanisile ukuthi ngikhulume nalaba engimele ngi-collaborate nabo, because abanye sesivumelene kodwa angisho kwazi izimo zempilo ziyakwanisa ukutshintsha endleleni, but bakhangelela ukuthi kuzabuya okunye futhi. But okwamanje ababe belokhu bebambile kule ethi kukhulu okuzayo. Sengifakile la kuma-online stores, isikhona yonke indawo isikhona ke, kodwa ngizabaphathela okunye futhi. Bazajayiva lo nyaka kuze kube nzima.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Balandeli, the great Ernest Sebata nguye lo osevalelisa. Ngibonge kakhulu balandeli kwi-response engiyibonileyo kulaba asebekhona ukubona lapho okunengoma khona. Hayi ngiyabonga kakhulu, nibambe kuphela kanjalo. Sisazolenzela okukhulu okudlula lokhuyana. Iyathi ingoma ukuthi kukhulu okuzayo, la ngeqiniso okukhulu okuzayo. The great Ernest Sebata signing out. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungu Ernest Sebata, umhlabeleli ohlala kwele Botswana na edabuka eZimbabwe, ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Loba Ernesto Sebata uhlabela isiBotswana otholakala kudlalathe lakhe elitsha olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.